Vachitaura pachidzidzo cheBonwell chakaodza Memorial Lecture Series chinorongwa neve Voluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ kurangarira mabasa avachakaodza. Vatakura zhangazha vati vatori venhau munyika havana kubatana, izvo zvinoita kuti vasakunde muhondo dzavo dzekugadzirisa mashandiro avo.
Ivo vatatu venhau vanofanira kuzviremekedza mubasa ravo, vasakanganisa kushanda kwavo nokubudzwa unhapwa nehurumende kana kusaita nharo pane zvimwe zvinhu, vachizvidifenda kana kutarisa kuti pavari kushanda pakanaka here, havasi kusunga here. Ngavaramba vakasimbirira pakutsanangura kuti hanzi mashandiro avo anoita kana hurumende ichida kuvadzvinyirira.
Vazhangazha avo vakambotungamira VMCZ neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatiwo nyaya dzekuti vamwe vatori venhau vanopiwa shoko muhomwe inosvibisa chimiro chevatapi venhau pamberi peveruzhinji.
Kuno majamisi achatamburi mari nenguva iripo uye mari yacho ishoma, saka zvinji miedzo inopinda ipo mumwe mukuti mayanga kuti handonyora stori kana kuti ndotsvaga anondibatsira nerweseri kuti pamwe ndiwaneka mari mbijana ndisaiburitsa kana kuti ndoiburitsira kuti ndipedze chinya cheumwe munhu. Saka ndo nyaya iripo kuti vatapi venhau vanofanira kubhadharwa mari yakakwana kuti vaite basa ravo nemazvo, vasapinda miedzo yokupiwa choko muhomwe.
Vazhangazha vati kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi, vemakambani enhau vanofanira kutsvaga dzimwe nzira dzekuwana mari kuti vabhadhare mari pamwe nekusimudzira mabhizimisi avo. Muzvare Koliwenyoni veMisa Zimbabwe vabvuma kuti vatori venhau munyika havana kubatana uye vari muzvikwata zvikwata zvinoenderana nekuti munhu anoshandira kambani ipi. Vati kusabatana uku kunonyanya panguva ino apo nyika yakatarisana nesarudzo.
Manewsroom munoshandira majournalist tiri kupindirwa nemapolitician, iyezve tiri kuona kuti maposition anenge atorwa nemanewspaper vachitora nhau dzavo, unotobva waona kuti uyu anenge anozivana naningi nekungoverenga stori yacho. Saka nyaya yekusabatana kwedu inotoonekwa iye zvino pamazuva ekuti mumanewsroom mari yaashoma. Iye zvino takutarisira futi kuti takuenda kusarudzo, atinoti maelection, tiri kutarisira kuti tichaona zvichitoita wese.
Vanotiwo nguva zhinji hapana kubatsirana kana vamwe vatori venhau vachinge vasungwa kana kushungurudzwa nemapurisa.
Kusabatana kwedu kunoratidzwa futi ukaona panenge pasungwa mutapi wenhau, hationi majournalist achibatana. Patakaita yatinoti petition seMisa Zimbabwe, tichinosainisa majournalist kuti titaure nemapurisa kuti vanhu vari kumajournalist ari kurohwa achiita basa ravo, takawana mamwe manewsroom aitoramba kusaina pepa iroro. Asi tichiona kuti pakusungwa hazvisarudzi kuti unoshandira hurumende kana kuti unoshandira private media.
Mukuru wesangano reMedia Monitoring Project Zimbabwe Patience Zirima ati vanozviona muongororo dzavo kuti dzimwe nguva vatori venhau vanoita basa risingagutse veruzhinji. Mukuru wesangano rembatanzwa inepfenyuro dzematunhu reZimbabwe Association for Community Radio Stations Vivian Marara ati anobvumirana navazhangazha kuti vatori venhau vanofanira kufarira basa ravo nekuzviremekedza kana vachida kuti varemekedzwe neveruzhinji.
Chandoda kuona ivo majournalist pachezvavo vari pamberi pekuronga mafunctions ekuti vacelebrate zuva reWorld Press Freedom Day, nekuti dzimweni dzenguva maorganizations akaita sanamisa naVMCZ anofanira kusapota zviri kuitwa nevatapi vacho venhau. Uyezve kana iri nyaya yekuti tiri kupemberera zuva reWorld Press Freedom Day, ngatizvione even pamaredhio, pamaterevhizheni, panhepfenyuro nepai kuti izuva zvechokwadi remajournalist, because isusi kana kuti ivo majournalist vakasazvipembedza zvechokwadi hapana umwe anovapembedza.
Mukoma wavachakaodza uyo ataura akamirira mhuri vaAustin Chakaodza vati zvinosuwisa kuti kunyange hazvo muzvinyorwa zvake mufi airwira kuti munyika muve neutongi hwejekerere, vanhu vachiri kumbunyikidzwa. Vati mweya wemunin'ina wavo uchafara chose kana mubatanidzwa wemapata anopikisa ukakunda musarudzo dzegore rinouya. Vachakaodza avo vaive nhengo yebhodhi reVMCZ pavakashaya vakashandawo semupepeti weHerald, uku vakadzingwa nehurumende ndokushandawo neStandard. Vasati vaenda kuHerald, vachakaodza vaive mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvekuburiswa kwemashoko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.